Mugari wemomani kalenti amai mblessing shinya murairidziwe pachikoro chiri kwamarange amai shinya vanoti vanonzwa kufara nematano arikutorwa nehurumende pari zvino ekuti madzimai ange anewo zvigaro zvepamusoro mune zvematongerwo enyika vanoti mikana yaveko mazivano yakanaka uye yasena nemakore apfuura amai shinya vanoti panguva ino zvinofadza kuona kuti madzimai awandawo muparamende uye nemuzvigaro zvepamusoro muhurumende kunyange hazvo pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa
ya zviri nani hurumende iri kuzama hayo kunyange isati yanyatsosvika chaipo chaipo patiri kuda zviri nani nyaya yekuti pamukatarisa pamahouse of assembly members madzimai ariko even kumasenators madzimai ariko zvisati zvanyatsosvika chaipo chaipo patiri kuda asi hurumende iri kuzama
Muzvare Pamela Chitima vanoshanda nerimwe sangano rakazvimirira Peace Building and Development Foundation Mamutare. Muzvare Chitima vanoti nguva yeguchanhembe ndiyo yakarashwa nehurumende apo zvaingonzi nzvimbo yemudzimai mumba yekubikira pamwe nemusikarudzi. Muzvare Chitima vanoti vanofara zvikuru nematanho akaiswa ekuti vanasikana vawane dzidzo zvakaenderana nevanakomana izvo zviri kupa kuti pave nevanhukadzi vakawanda vanodzidza muzvikoro zvepamusorosoro.
Ini ndinongoti muchidimbu vakadzi ngava wewo vanokurudzirwa kupinda muma policy making issues ehurumende kuitira kuti awe anobatsira madzimai kuwe nepfungwa dzakatambanuka pakubatsira hurumende pane zvese zvavanenge vachiita maringe nemabasa nemashandiro anoitwa muhurumende.
Muzvare Meridini Nyemba mugari wemamutare vachidzidza paZimbabwe Open University. Muzvare Nyemba vanoti pane zvichakasarira zvinofanirwa kuitwa nehurumende sezvo kuwanira vanasikana uye madzimai mikana muzvikoro nemumabasa zvisiri izvo zvega zvinokwaniswa kuitwa kusimbaradza mudzimai wanhasi kana mwanasikana wanhasi. Muzvare Nyemba vanoti chinodiwa kuti madzimai akawanda ange ari pazvigaro zvepamusoro zvinobuda nesungawirirano uye zvigaro izvi vanofanirwa kuzviwana neunyanzvi kwete zvekuitirwa tsvete.
Tikononge fora chekutanga hurumende yakagona kusimudzira madzimai nekuti izvozvi tikunoti madzimai aroramba achienderera mberi nezvidzidzo zvavo vamwe vaokwanisa kuendawo kumabasa vamwe vachipihwawo zvigaro zvaisonzi hazvitorwi nemadzimai but ndoo pava kukwanisawo kukwana-kwana tikatarisa even structure mupolitics chaimo kuti madzimai akamirirawo vamwe vavo nhamba yacho iri kudadisa nyangwe zvazvo tichikumbura kuti dai pagadziriswa pekuti panyaya dzematongerwo enyika apa vakuru varipo varume vega vega hapana madzimai akaiswa saka dai vangogadziriswa ipapapo tono umwe anenge akamirira madzimai ari padanho repamusorosoro.
Muzvare Pepechoguila vanoshanda nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Mamutare. Muzvare Guila vanoti mikana inonzi iripo yacho yekuti madzimai anowana haisi kunyatsobuda nemazvo. Vanoti madzimai akawanda ari kunyanya kuwanikwa mumabasa anoita basa repasi pasi. Vanoti izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti mabasa akawanda epamusoro ange achitorwawo nevanhukadzi.
Indingati kusumidzirwa kwevakadzi chinhu chakanaka chaicho muZimbabwe nekuti vazhinji vedu ini nditori regional manager pandiri panapa ndiri mukadzi asi karitai this position inofanira kunge ine chii ine murume but kubudikidza neempowerment yatakapuwa negovernment kusumudzira vakadzi vakadzi taokwanisa kuenda kuchikoro kusvika level yatodi yatoda vakadzi tautanga taokwanisa kuenda kunotsvaka basa ratinoda hatichatyi kuti ndiri mukadzi because ndine maqualifications ndine that empowerment yeeducation yandakapuwa negovernment saka I can work anywhere. Toenda kucross border vanoenda kunotenga zvinhu kunze kwenyika vakawandisa enda vazhinji vachona vakadzi ukaenda kumabhazi ari kuenda kusouth africa ari kuenda kutanzania ari kuenda kuchina ari kuenda kupi wakawandisa wai vakadzi.
Mumwe mugari wemuchikanga Mamutare amai Tarisai Machipanda vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kusimudzira madzimai mamwe maitiro uye matauriro anoitwa nevamwe vakuru vari muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika Robert Mugabe anozvidza vanhukadzi izvo zvinovagumburisa. Amai machipanda vanoti urongwa hwekusimbudzira madzimai unofanirwa kuonekwa mukuita zvisine mukutaura kwevakuru vemuhurumende kuitira kuti vanhukadzi avo vakashanda zvakasimba munguva yehondo vave neramangwana rakanaka munyaya dzose dzeupenyu. Kudzamara izvi zvaitika, vanhukadzi vakawanda vacharamba vachichema muhondo yavo yekuti varemekedzwewo munyaya dzose dzinobata nyika neupenyu sezviri kuitika kuvanhurume. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.